zvirikuwa zvakuti Zimbabwe yadzoka kumashure nguva yalo bengora chaiyo taiziva kuti kana uchiita uchitengeserana paitwa barter trade saka apa taabuda barter trade inova kuti unotsvaka commodity inonga ine mumwe muchinjana haikusi kubudirira ikoko nguva yatava inoiyi nedzimwe nyika vafambira mberi zvakanyanya nekuti nyaya dzemari hairisi dambudziko ukaenda kuzambia iri kuenda mberi mari haisi dambudziko zambia mozambique south africa munomu ndofunga dambudziko taanaro rekuti vanhu vazhinji vatopererwa ivo vanoona zvemari vana vamangudya vapererwa nekuti dzinovanganiko mbudzi dzacho dziri kumusha dzinonzi dzinokwanisa kunobhadhara school fees tiri kuitika panze kuti pakugadzisa dambudziko remari pane kusaona zvakanaka kuitira vanoona zvemari kuti dambudziko iri riri paviri chekutanga ndechekuti mubhengi macho vanhu vachorina mari yacho nekuti mabasa akapera ndosaka mari yacho futi iri kuita shoma nekuti anogadza zvigadzirwa havasi kukwanisa kutengesa zvinhu zvakarengana ndofunga kuti vakaona maaccounts akabuda mazuva anaya delta beverages airatidza kuti masales avo zvavanotengesa zvadzika ne10% zvichienderana negore rapera makambani ese ari kuripota ari pastock exchange vari kuratidza kuti zvavari kutengesa zviri kudzikira zvakanyanya saka pane dambudziko rakanyarara risi kunese kutariswa zvakanaka kuti rigadziriswe vanhu havana mabasa ndosaka vasina mari pakutotanga napo kuti vaone kubhadhara zvavanofanira kubhadhara chechipiri ngechekuti vari kuenda kumabasa vacho havasi kukwanisa kuona mari yavo nekuti kumabhengi mari hakuna yakadyiwa nayo vachina masa
ko sei muchidaro kuti vachina masa ndo vasiri kufambisa upfumi zvakanaka
mukatisa bhajeti ravachina masa raakutaura kuti vakatora $4.4 billion kubva mumabhengi vaishandisa matreasury bills avaitora anova mafinancial instruments avaishandisa kutora mari ichifainanza masalaries saka kumabhengi mutoitisa madeposits edu arabwa billion kana vatora $4.4 billion zviri kureva kuti vatosiya $1.6 billion vanhu vakunotora mari yavo $6.6 billion havachaoni mari mokuti hanzi navo chishandisa embudzi kubhadhara zvikwereti kubhadhara kunoda kubhadhara embudzi nganiko dzosvika $6 billion dzinoenderana nemari inoda kuti torwa mabhengi tiona kubhadhara mbudzi idzo tibhadhara zvikwereti kwakuperwa ndokwanzi kugumirwa manje.